Ndinoda kukudawo tisingadesani kana uchizvibona ngatingouyani mudiwa ndibvumewo
usarambe
ndokuda wakadaro
usarambe
ndotanga ndafunga ndisati ndaita ndokuda wakadaro Bakiti zwakani womira Mungo musizi jandi nagira Baby, muna mato wangu newe Tiri pangwe, kono nzwi kwa nashe Nikuchu nisimba Moyo yedu Ikango fara Apana chichachi kone slagu Fatiri pangwe Mudiwa nipumewo
Usarame
Ndokuta wakadaro Tanga ndafunga Nisati ndaita Ndokuta wakadaro
Usarambe
Mudiwa nipumeo
Usarambe
Ndokuta wakadaro
Usarambe
Tanga ndafunga Nisati ndaita Ndokuta wakadaro
Usarambe
Andisi pakukufananidza Saka pepe jinzwa Nakupenda Udume wangu Kivake musha Usinga parare Uwe amaiverana Mkazi wanga Mudiwa nipumewo
Usarambe
Ndokuta wakadaro
Usarambe
Ndotanga ndafunga Nisati ndaita Ndokuta wakadaro Bakiti zwakani womira Mungo musizi jandi nagira Baby, muna mato wangu newe Tiri pangwe, kono nzwi kwa nashe Nikuchu nisimba Moyo yedu Ikango fara Apana chichachi kone slagu Fatiri pangwe Mudiwa nipumewo
Usarambe
Ndokuta wakani